chokwadi tiri kutengesa mastens ari mumangwanani vari Pretoria West. Mastens edu aya ari ma 200 square meters achiita 15,000 rands, ma 400 square meters achiita 30,000 rands. Panenge pasina registration fee ipapo. Mastens ese aya ane ma title deeds atinoti iwo ma undivided shares. Inenge iri a 12 hectare farm yatakatenderwa kuti tikwanise kuita subdivide into residential stands. The property falls under Act 7 of 1974 of Agriculture Act. Vanotendwa kuti maite subdivided munyika yeSouth Africa. Saka mastands edu ese wayo tinenge tine mvura magets nemigwagwa. Munhu wega wega anenge achiwana a title deed yake yaanenge achiwana pa stand yake yaatenga.
Chii chakaita kuti munge muchipinda munyaya dzekutengesa nzvimbo dzekugara muSouth Africa?
Kutengesa ndagara ndiri munhu anofarira zvangu kutaura. Ipashoni iri mandiri yekutengesa, so ndine murungu wandakasangana naye tikashandidzana mukutengesa ndichimubatsira kuadvertise. Ndinofarira zvokuadvertise izvo. Takatanga tichitengesa ari mapurazi nemaplots.
Zvii zvinodiwa kuti munhu anga achikwanisawo kunge achiwana stand kana kuti anga achiqualifya kuti anga achitenga stand idzi?
Mutemo wemuSouth Africa unotendera chero chizvarwa chenyika ipi zvayo kuti chigone kutenga imba kana kutenga stand, any property, as long munhu iyeye ane birth certificate remunyika yaanobva, munhu iyeye ane chitupa chenyika yaanobva, kana kuti munhu iyeye ane passport iri valid paapinda munyika yeSouth Africa anotenderwa kuti agone kutenga property. Unogona kutenga maproperties aya imi musingatogari munyika imomo, motor register neoffice deeds zvinotenderwa izvozvo. Constitution yavo inotendera, vane constitution yakanaka chaizvo. Unotouya uchitoinvesta wotenga imba yako for your family wherever you want to buy kana plus kana plot, munobvumirwa.
Kunze kwenyaya dzekutengesa pekugara, mune zvimwe zvamunoita here muSouth Africa?
Ndiri mumanufacturing industry. Ndinoita ma detergents and all cleaning materials, mining chemicals. Ndino supply ma raw materials kuZimbabwe. Ndino supply ma raw materials iwayo nema products angu locally muno muSouth Africa. Ndinoita futi zvephenologistics. Nevamwe vandoshanda navo vari mufuneral company inonzi Put It To Rest yatinoshandidzana yangu ichinzo Pet Make Logistic Funerals. Tinorepatriate ma bodies tichiendesa ku Lesotho, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe neMalawi. Ndose zvimwe zvatukuita izvozvo.
Zvose zvamuri kuita zviri kutambirwa sei muSouth Africa?
Yeah, you know, kuve mupoteri kazhinji kana kugara nyika yeSyria kwese be different. Mitemo yavayo muSouth Africa yakanaka. Unozongoita challenge hapo napo necommunity, asi vamwe community inozvitambira zvakanyanya because tine mamwe maprojects ataita kuti tichobatsiridzwa maclinics like munana Pretoria West momo totoro nemaclinics ataitozama kuenda tinobatsirawo tichivapo zvatokwanisa kuapa kuti vagone kufambira zvinhu zvavo zvichienda kumberi. Mastens we had a problem yekuti akatomboita community kuti sei munhu ari kutengesa land kunoko airi kuiwana sei land iyoyo. Vanenge vasinawo ruzivo rwokuziva kuti aiwa kune land inotenderwa nehurumende yavo kutengeswa. Asa haungotendera kungotengesa. It's a different issue yakasiyana nenyika yedu yekuti maChina anogona kuuya zvavoita zvavanoita vachishungurudza vanhu vachingovasiya vakadaro as community kana kuti government yedu yotovasiya. Kunoku community is very 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 powerful. Immediately when a foreigner comes in kuti ndikuita chakati, they will come. Vanoda kutoziva kuti wachiita sei isusu tisipo. Community inotori neshee zvakatofanana nekuti mamines vari kumaina vaya mumaconstituency edu vaya vaya. Community inotouya, it said the construction onto demand or percentage yawe community, madzishi yavo, community leadership yavo, vanenge vaine community leadership. Saka zvakasiyana. Muno it's a challenge. Munotogara pasi motonzwanana ne community because they also want to benefit a piece of the cake. Ndomamira zvakaita kuno.
Munotengesera zvizvaro zveZimbabwe chete here kana kuti munotengesera chero vanenge vauya vachida mishonga nekunge vachidawo zvakare pekuvakira?
Aiwa kwete vakandimire, tinototengesera munhu wese. It's either my citizens in South Africa, it's either my foreign based citizens. Tinotengesera munhu wese, it's an open market. It's an open market. Tinopa kumunhu wese auya ane mari yake, ane zvikwanisiro zvake, ane mapepa weki yake yakaperera. tinotengesera vanhu vese.
Mava nenguva yakadii muchita basa rekutengesa pekugara here uye magaro muSouth Africa kwenguva yakadii?
Yeah, ndakapinda muSouth Africa 2008 in August. Ma properties ndane 3 years ndirimo ma properties iwayo. We started in my farms and plots ndobatazo tanga yemari Angel Stand recently. Potakaona kuti vanhu vari kuda dzimba muno muSouth Africa zvakanyanya. Asi panenge paine risk yekuti nzvimbo yavapinda is either ina kurealize kuti inge ichitengeserwa dzimba. So we decided no with my business partner. Ngati kwanise kuita kuti vanhu vawane ma title deeds vaone musha wekuti ukafa. You know you can build a house once in life. Kana wakwanisa kuatendrwa mukana iwoyo namwari wako watengwa imba imwe chete iyo ndiyoyo. Saka kenge isina paperwork zvakuda kuti vana vari kuvasiya vasina pekugara. Ndo imwe security yatinotanga tatarisa iyi yakaita kuti tikwanise kuuya into this project iyoyi. Saka tiri kupusha zviri kufamba hazvo.